This message, Beyond the Curtain of Time by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, March 5, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, serikwe chidzitiro chenguwa, nehama William Marion Branham, yakaparidzwa sondo mangwanani, 5 Kurume, 1961, pa Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
So I want to announce here that your prayers were answered. Meetings like we had when I was first starting the ministry many years ago.
Ndinoda kuzivisa pano kuti minamato yenyu yakapindurwa. Misangano seya taimbova nayo apo pandakatanga mushumiro makore mazhinji yapfuura.
I have never, we just couldn't even seat the people and get fairgrounds and everything else. It'd be enough there at 3 o'clock to fill the place up. They'd have to shut the gates and let them in. We wouldn't be there till 7. Just thousands pouring from everywhere. Just.
Andina kubvira. Ataimbo kwanisa kana kuti vanhu vakwane. Uye nekuwana nandare nezvimwe zvose. Kunenge kwava nevano kwana ikoko nenguva dza 3 o'clock. Kuzadza nzvimbo yose. Vaitofanira kuvhara masuo. Vasinga vatendere kupinda mukati. Atainge tavapo kusvikira nenguva dza 7, maona, zviuru zvichingodururuka kubva kwese kwese kungo.
And I've taken the last 5 nights in the last meeting and just built around the Word. Begin to realize what a power the Word has.
Amen.
See? Because the Word is God.
Zvino ndakatora usiku hushanu hwekupedzisira mumusangano hwekupedzisira. Ndobva ndangovakira pashoko, ndokutanga kucherechedza kuti shoko rine simba rakadii, maona, nokuti shoko ndimwari, maona.
In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Pakutanga kwaive neshoko, shoko rakanga riri kuna mwari, uye shoko rakanga riri mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama rikagara pakati pedu.
Amen.
Now, Hebrews 4 said that the Word of God is sharper than a two-edged sword.
Amen.
See, the Word of God is sharper than even piercing to the sunder of the bone and cutting and a discerner of the thoughts of the mind, the heart. See,
Amen.
That's what the Word of God.
Zvino. Vaheberu 4 yakazvitaura kuti shoko ramwari rinopinza kudarika munondo unocheka nekumativi maviri. Maona, shoko ramwari rinopinza kudarika kunyangwe kubaya kusvikira panoparadzana mapfupa nekucheka uye rinonzvera mifungo nendangariro yemoyo. Maona, ndizvo zviri shoko ramwari.
Then if there is the gift of where we can just relax ourselves, and the Word itself, that is Christ who is Word, comes into us and discern the thoughts of the mind.
Amen.
Zvino kana pane chipo, apo tinogona kudekara hedu, uye shoko pacharo, iye Kristu, anova shoko, rinouya matiri, uye ronzvera mifungo yendangariro, sekuzviona kwamakaita, maona.
Hallelujah.
How wonderful. Then, see what he did, in the way he blessed us, and then, that I feel that building it around that Word for 4 nights, just letting the people sit quiet and just relax, and the Holy Spirit to call people and do things out in the audience.
Zvakanaka sei, zvino kuona zvakaita, uye nenzira yakatiropafadza nayo, uye zvino izvi ndinonzwa kuti kuzvivakira pashoko kweusiku huna, kungorega vanhu vagare vakanyarara, uye zvene kungodekara, zvino mweya mutsvene waizodana vanhu, uye woita zvinhu, umumuungano.
And then on the last evening, last Sunday afternoon, I seen one of the greatest healing lines ever seen in America.
Zvino ipapo, pausiku wekupedzisira, masikati yesvondo yapfuura, ndakaona mumwe wemitsara mikurusa yekupozwa kwavanorwara yandati ndamboona muAmerica, maona.
I sent Billy down with 100, and cards, and Gene with 100, and Leo with 100, and Roy with 100. Just give out all the cards, 500.
Vakangavari, ndakatuma Billy zasi nemakadhi zana, na Gene aine zana, na Leo aine zana, uye na Roy aine zana, ndokungopa makadhi ose, angangoshika mazana mashanu.
And then after they had seen the word take a hold and what it would do, then staying right on that word now, bring them to the platform, and I seen men and women throw away their crutches and so forth and be healed before they even get to the platform.
Just to see.
Zvino mushure mekunge vaona shoko rabata, uye nezvaraikwanisa kuita, uye nekugara ipapo pashoko, zvino ndokuvaunza kuplatform. Zvino ndakaona varume nemadzimai vachirasa madondoro avo nezvakadaro, uye vachipodzwa vasati vambosvika paplatform. Kungoona.
See, the word of God had done one out. Out through there and embedded itself in those five messages or four messages in their hearts till they believed it with all their heart. Then the only thing they had to do is have some kind of a little contact. See?
Amen.
Something other. And it was a reality. And just as soon as they hit that platform, they'd be healed right there on the platform. Before they get across the platform.
Maona, shoko ramwari rakanga ratobuda kare, kunze kupfuura neipapo, rakazviisa pacharo mumharidzo idzodzo shanu, kana kuti mharidzo ina, mumoyo yavo, kusvikira vakaritenda nemoyo wavo wose. Zvino chinhu chete chavaifanira kuita, kuva nekamwe kakubata kaduku, munoona, chimwe chakadaro, uye chaiva mazviro kwazvo. Zvino pavaingosvika paplatform, vaibva vatopodzwa pakare ipapo. Paprati, vasati vambo, darika ne paplatform.
I believe, Brother Joe, you all know Brother Ed Hooper, don't you? You from Arkansas down there? He's with me in the early parts of the early ministry. He said, this seems like old times. When it used to years ago.
Ndinotenda hama pano, mose munoziva hama Ed Hooper, hamuzivi here, imi vanobva kuAkansas, zasuko. Akasangana, akanga aneni muzvikamu zvokutanga zveshumiro yekutanga, akati, izvi zvinoita senguva dzakare, akati, apo nzira yavaizviita nayo makore apfuura.
There were people that had tumors that would, was that like that, come back well. Blind, deaf, dumb, all kinds of things that our Lord did, never even have to touch the
field.
The word going forth and doing it.
Zvino paive nevanhu vakanga vane mapundu akanga akaita kudai, vakadzoka vanaya, mapofu, matsi, mbeveve nemhando dzose dzezvinhu izvo zvakaitwa naIshe wedu. Pasina kana kubvira wambobata vanhu vacho, shoko richienda richiita izvozvo.
Then the Lord gave me a message that I'd like to speak at the church sometime. When I get back, get a chance off. I'm awfully busy now. I've got to leave again tomorrow, waiting for this girl to come and...
Ipapo Ishe vakandipa mharidzo iyo yandinoda kutaura pakereke imwe nguva, kana ndadzoka, kana ndawana mukana, ndakabatikana zvakanyanya, zvino ndinofanira kuenda zvakare mangwana, ndakamirira musikana uyu kuti auye, uye.
Even before I even got my suitcase in the house, there was somebody there, and I haven't sat down since, or I haven't even talked to my family since I've been in.
Ndisati ndamboisa suitcase yangu mumba, panga patova nemumwe munhu ipapo. Zvino handina kubvira ndagara pasi kubva ipapo, kana hako, maona, handina kumbobvira ndataura nemhuri yangu kubva zvandakauya, maona.
And it's really a strain, and I got that celestial's prayers for me too, that the Lord will help me to hold up.
Zvino netsa zviro kwazo, zvino ndinokumbira minyengetero yenyu mose kwandiri zvakare, kuti Ishe vandibatsire kuramba ndakamira.
Now, see our brother here real sick laying on this cot. And someone's coming in a little bit while for us to go to Louisville. I want you to remember the prayer too, a fine young lady that she isn't about 18 years old. She's a twin and a Christian girl in school. And
Zino. Onai hama yedu pano, inorwara zvakanyanya kwazvo, irere pano ii. Uye isu, pane munhu ari kuuya muchinguva chiduku kutitora kuti tiende kuLouisville. Ndinoda kuti murangarire munamato zvakare, mudzimai wechidiki akanaka, uyo, asati asvika makore gumi nemasere okuberekwa. Mupatya, uye musikana wechiKristu ari kuchikoro. Zvino.
The other girls talk about her, you know, the two girls, and tell them how they were, what part of life they were missing and how they should live like the rest of the girls, and one girl was able just to override it.
Vamwe vasikana vaitaura pamusoro pake munoziva Vasikana vaviri zvino vachivaudza kuti vakanga vari chii nekuti chikamu chipi cheupenyu chavari kurasikirwa nacho uye kuti vanofanira sei kurarama sevamwe vasikana vose. Zvino mumwe musikana akakwanisa kuzvikunda.
This other one had a complex and she felt real bad about it and just kept going away and drifting farther back and worrying about it and finally she's got a mental breakdown.
Uyu mumwe wacho zvakamukanganisa. Haana kunzwa zvakanaka kwazvo pamusoro pazvo. Zvino akaramba achienda kure achingowedzera kudzokera shure chaiko uye ari kunetseka pamusoro pazvo. Zvino pekupedzisira akazorasikirwa nenjere.
And they, she's in an insane ward. Her mother and father's coming just a little bit from Crandall, Indiana, to go over to this institution where they're going to try to send her to Madison tomorrow.
Zvino ivo ari munzvimbo inochengeterwa mapenzi. Mai vake nababa vake vari kuuya munguva shoma kubva kuCrandall, Indiana, kuti vaende kunzvimbo iyi uko kwavari kuda kuedza kumutumira kuMadison mangwana.
Now, the girl, there's no physical break in the girl. There's nothing physically. She's perfectly healthy. But it's hard to explain it. And it really cannot be explained.
Zvino mumusikana hapana chakakanganisika panyama. Mumusikana iye hapana chiripo panyama. Utano hwake hwakakwana. Asi zvakaoma kuzvitsanangura. Zvino zviro kwazvo hazvikwanise kutsanangurika.
What it is, her spirit has wandered. See? Now you got to catch her spirit and bring it back to the place. See, there's
zvazviri. Mweya wake wadzungaira. Maona, zvino unofanira kubata mweya wake uye woudzosa panzvimbo. Maona, pane
as we just got through speaking here a few weeks ago on how that the human system operates, how that there's five senses that you enter the body by, and then five avenues we call it. Five avenues such as conscience, imagination, and so forth, we enter the soul by. And then when you enter the spirit, there's only one avenue, and that is through self-will, which bases it back like man was created.
Sezo isu tichangopedza kutaura pano mazviki mashoma apfuura kuti hurongwa hwemunhu hunoshanda sei, kuti pane manzwiro mashanu ayo aunopinda nawo mumutumbi, uye tevere nzira shanu, tingazvidana kudaro, nzira shanu dzakaita sehana, mafungiro nezvakadaro dzatinopinda nadzo mumunhu wemukati. Uye zvino kana wava kupinda mumweya kune nzira imwe chete uye kubudikidza nechido chako. Izvo zvinozviisa pahwaro sakare pakasikwa munhu.
You can receive it or you can just let it go. You can accept Christ as Savior or just let him go. And you're still by that tree, that one of life and one of death.
Unogona kuzvigamuchira kana kugona kuzvisiya zvichienda. Unogona kugamuchira Kristu semuponesi wako kana kumurega achienda. Zvino uchiri pamuti uya, uyo weupenyu neuyo werufu.
Every human being is set before that tree, or God would be unjust to put one there and then not give the other the equal chance to choose right or wrong. And each one of us has that opportunity.
Munhu wese anoiswa pamberi pemuti uyu, kana kuti Mwari vanenge vasina nduramo kuisa mumwe munhu ipapo uye vorega kupa mumwe mukana wakaenzana kusarudza chakanaka kana chakaipa. Zvino mumwe nomumwe wedu ane mukana iwoyo.
Also in that, the spirit, we can be healed or we cannot be healed. Now it's not because that there's not, that we haven't been healed according to God, we have.
Zvakare muna izvozvo, mweya, tinogona kupodzwa, kana kuti tinogona kutadza kupodzwa. Zvino, hazvisi nokuti hapana kuti hatina kupodzwa maererano naMwari. Takadaro.
For the covenant is unconditional, and he has already purchased our healing. Therefore, our healing is to us. It's ours. Now, it's whether we will take this avenue to believe it, or this avenue to just not believe it. Now there's only that one way we can walk into the presence of God.
nokuti sungano haina zviga. Uye akatotenga kare kupodzwa kwedu. Na izvozvo kupodzwa kwedu ndekwedu. Zvino zviri kwatiri kuti tinotora nzira iyi kuzvitenda kana nzira iyi kusangozvitenda. Zvino panongori nenzira iya imwe chete yatinokwanisa kufamba nayo kupinda muupo hwaMwari.
Now this child, beautiful, her mother is a girlfriend. She was a nice little lady, come out of a real strict Nazarene home, sweet little girl. And she's got a lovely husband. I know him too real well, the boy that married her.
Zvino mwana uyu, ane runako, mai vake ishamwari yechisikana, ini zvangu, aimbova mumwe weshamwari dzangu dzechisikana. Akanga ari mudzimai wechidiki akanaka aibva kuimba yakaomarara chaizvo pachinazarini, kamusikana kaduku kanotapira, uye ane murume akanaka, ndinomuzivawo zvakare zvakanyanya mukomana wacho akamuroora.
And she just, they raised those children to serve the Lord and put them in school and they were really grounded in Christ. Not to do the things that's wrong, but there it went.
Zvino iye angori zvishoma, vakarera vana ivavo kuti vashumire Ishe, uye nekuvaendesa kuchikoro. Zvino vakanga vakasimba kwazvo muna Kristu kuti vasaite zvinhu zvakatsveyama. Asi ezvino kwazvo akazoenda.
Just on a break, just like I looked just a few moments ago and gazed back to a little boy, I had the very same thing, exactly.
Ndingori pakuzorora zvishoma, sekungoti ndiri, ndatarisa nguva shoma yapfuura, ndatarisa shure kukakomana kadiki, akanga aine chinhu chimwe chete saizvozvo.
And that we went out there one night, Brother Wright's and Arbel was just in a complete break.
Zvino pa takadzika zasi ikoko umwe usiku, kwehama Wright, uye Orville akanga asinganzwi zvakanaka.
And you know when you try to run me out of the house, as good a friend as Arbel and I are, just real like I'd be his father, I married his father and mother together, and he'd just jump up and scream, get out of here, get out of here, get out of here, see?
Zvino iye munoziva, iye akaedza kundidzinga ndibude mumba neushamwari hwakanaka pakati paOrville neni chaiwo sekuita kunge ndiri baba vake, ndakachatisa baba vake namai vake pamwe chete. Zvino aingosvetuka mudenga nekudanidzira, buda muno, buda muno, buda muno, maona.
Now what we had to do there was go out into the line of spirit and catch that boy's spirit, see? A lot of grief had come to his little heart, he's young and he'd seen a lot, and just brought him right back to the place where he should be, you see. In a few days, he was all right.
Zvino zvatakazoita ipapo, kwaive kuenda mumutsara wemweya, uye tonobata mweya wemukomana uyu, maona. Kusorovara kuzhinji kwanga kwauya mumwoyo wake mudiki. Iye mudiki, uye anga aona zvizhinji. Zvino takangomudzosa chaipo panzvimbo paaifanira kuva. Munoona, mumazuva mashoma akanga aita zvakanaka.
Now that's the same thing you got to do on this. I have seen it and I know that it is true. But now, just I request you all to pray now that God will help me to find this little girl out into a place where she don't know where she's at. Then bring her back to her place.
Zvino ndicho chinhu chimwe chete chaunofanira kuita pane izvi. Ndakazviona uye ndinoziva kuti ichokwadi. Asi zvino kungo ndinokukumbirai mose kuti munamate zvino kuti Mwari vandibatsire kuti ndiwane musikana mudiki uyu kunze munzvimbo kwaasingazivi kuti ari kupi, zvino womudzosa panzvimbo yake.
That avenue comes to faith. See, she can't have faith for herself. She don't know where she's at or anything, see. It's got to take our faith here.
Zvino nzira iyi inouya kubudikidza nekutenda, munoona. Haakwanise kuzvitendera iye pachake, haazivi kuti aripi kana chinhu, maona. Zvinototora kutenda kwedu pano.
And now, in that power of the resurrection of Christ,
amen,
which he give us the opportunity,
hallelujah,
that's where you, in one way, the word of God pierces the sinner.
Uye zvino mune izvozvo, simba riya rekumuka kwa Kristu, iro raakatipa mukana. Ndipo apo, iwe neimwe nzira, shoko ramwari rinobaya mutadzi.
And it has to go beyond the preaching of the word going forth. That's the reason I wanted to speak a little bit this morning before praying for the sick.
Zvino rinofanira kupfuurira kuparidzwa kweshoko richienda mberi. Ndicho chikonzero ndaida kutaura zvishoma mangwanani ano ndisati ndanamatira vanorwara.
Remember the vision not long ago the Lord gave me? You know, about seeing the other side. You remember that morning when I was testifying about seeing the other side? Well, that was true.
Munorangarira here chiratidzo. Kwete nguva yakareba yapfuura. Ishe chavakandipa munoziva pamusoro pekuona rimwe divi. Imi munorangarira mangwanani aya pandaipupura pamusoro pekuona rimwe divi. Zvakanaka. Chaive chokwadi.
Full gospel businessman's voice has published that article, put a picture on the back of the page here. And it's got a little inject down here at the bottom, a little part here at the bottom speaking of the ministry.
Zvino full gospel businessman's voice vakashambadza nyaya yacho uye vakaisa mufananidzo kuseri kwepage pano. Zvino pane zvakaiswa zvishoma zasi kuno pazasi kachikamu kaduku pano pazasi kanotaura pamusoro peshumiro.
Which this is an international paper printed in many different languages, and they dedicated the front page and the first on that vision. See?
Rinova iro bepa repasi rose rinodhindwa mumitauro mizhinji yakasiyana. Zvino vakakumikidza peji yepamberi neyekutanga pachiratidzo ichocho maona.
Now, got them up here and I wish you would pick up one and you could read it. And yeah, I don't know how many would be down with the brethren this morning. And you, and if you happen to say one, we'll just go to office. Say, I have them there to office.
Ndinao kuno uku. Ndinoshuvira kuti munhonge rimwe chete uye mokwanisa kuriverenga uye mosimuka. Handina kuziva kuti vangani vangadai vauya hama mangwanani ano. Zvino iwe, zvino kana zvikaitika kuti washaya rimwe, zvakanaka, ingoenda kuhofisi. Ivo vanawo ikoko kuhofisi.
And they let us have a group of them about keep pressing on. See, and that's all in my heart. All I can hear is keep pressing on. Just beyond the river there is a better land. And let's keep pressing till we meet that land.
Zvino ivo vakaita kuti tive nechitsama chavo pamusoro pokuti ingoramba uchishingaira maona uye ndizvo chete zviri mumoyo mangu. Zvose zvandinonzwa bedzi ndezvekuti ingoramba uchishingaira mhiri kwerwizi kune nyika irina nani. Zvino ngatirambe tichingoshingaira kusvikira tasangana nenyika iyoyo.
Now, I think they got your dedication of Brother Stricker, Sister Stricker's little one. So that, how many does that make now, Sister Stricker? Six little fellows. That's a lovely little family.
Zvino ndinofunga vane pano kukumikidzwa kwemudiki wehama Stricker nehanzvadzi Stricker. Kuitira kuti vanobva vaita vangani zvino hanzvadzi Stricker? Machinda madiki vatanhatu imhuri duku yakaisonaka.
And so there was our missionaries over in Africa recently to return back, and all their children's pretty little fellows, and I can see this one is also as they're to bring it up this morning for a dedicational service.
Zvino vari vakanga vari mamishinari edu uko kuAfrica, nguva shoma yadarika, vari kudzokera. Zvino vana vavo vose vachingori machinda maduku kwazvo, uye ndinoona uyu ari zvakare pavari kumuunza kuno mangwanani ano kuitira shumiro yekukumikidza.
First, Teddy. That, Teddy, would you come up here to the piano just a minute, son, and let's have our song of little song, you know that little song I believe we sang, Bring Them In, is that right? Bring them in from the fields of sin.
Teddy ari papi. Teddy ungauya kuno here ku piano kwe minute mwanakomana. Uye ngative nerwiyo rwedu rwiyo ruduku munoziva rwiyo rwuya ruduku. Ndinotenda tinoimba vaunzei mukati ndizvo here? Vaunzei mukati kubva muminda yezvivi.
And that's the reason we play this because that we, with all that we can, parents, is bringing them for dedication. We're dedicating them to the Lord and bringing them in While they're yet babies, that they'll not stray out into that field of sin. Bring them in. That's just, you know what, Teddy, let's just sing one verse of that.
Zvino ndicho chikonzero tichiridza izvi, nokuti isu nezvose zvatinokwanisa vabereki, kuvaunza kuti vakumikidzwe, tiri kuvakumikidza kunashe, uye nekuvaunza mukati vachiri vacheche, kuti varege kurasikira kunze vachipinda mumunda wechivi. Vaunzei mukati. Ngatingo unoruziva here Teddy, ngatingo imbai ndimba imwe chete yarwo. Vaunzei mukati. Vaunzei mukati. Vaunzei mukati kubva kuminda yezvivi. Vaunzei. Kana pane mumwezve, saka ingomuunzai kuno. Unzai vaduku kuna Jesu. Vaunzei mukati. Vaunzei mukati. Vaunzei mukati kubva kuminda yezvivi. Vaunzei mukati. Vaunzei mukati. Unzai vari kutetereka ava kuna Jesu. Hama Stricker nehanzvadzi Stricker, ndinocherechedza kuti munoziva zvinoreva rwiyo urwu, kuti vaunzei mukati, chishuo chinopfuta chiri mumwoyo menyu, kuedza kuunza vakarasika kuna Jesu. Mwana wenyu mudiki, kana dai akafa asati akumikidzwa, kana zvakadaro, akaponeswa zvakadaro, nokuti ropa raJesu Kristu rakaita izvozvo paKarvhari. Asi mukurangarira rwendo rwake rukuru rwepanyika, apo akaisa maoko ake pamusoro pavaduku uye akati, varegei vauye kwandiri. Ndicho chikonzero maunza mwana mangwanani ano, uye nekuisa ruvimbo matiri kuti tizokwanisa kunamata munamato wekutenda wemudiki uyu, mukukumikidza upenyu hwake kuna Mwari. Zita rake ndiani? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Akura zvakadi? Mwedzi gumi nemitatu. Akaberekerwa kuAfrika, ndizvo here? Zvakanaka. Dai kana paine ramangwana, dai mudiki uyu ave mumishinari ikoko kuminda ikoko kwaakaberekerwa. Zvinomwa mwana mudiki akanaka kwazvo. Mungauya here, hama Neville?
Yeah. Oh, we like these little fellows. Isn't it for little fellows? How do you do? Let us bow our ears and I'll
keep patrol. Zino Marilyn? Oh, ini zvangu. Ndagara ndichida machinda madiki aya. Hana kunaka kwazvo here muchinda mudiki uyu? Wakadii? Wakadii? Ngatikotamisei misoro yedu zvino. Ndinoda kuti imi muise maoko enyu pamusoro pake.
Our Heavenly Father, we bring to you little Marilyn Madge Stricker, this lovely little child that was born on the mission fields when the battle was going hard. I pray that you bless this child.
Baba vedu vekudenga, tinounza kwamuri Marilyn Madge Stricker mudiki uyu, mwana mudiki akaisonakisa, akaberekerwa muminda yekuvhangera, apo hondo yairwiwa zvakasimba, ndinonamata kuti imi muropafadze mwana uyu.
In the Bible they brought to you that you put your hands on and bless you, and said, "Suffer your children to come to me, if it did not, and bless you again."
Mubhaibheri vakaunza kwamuri vaduku vakadai, makaisa maoko enyu pamusoro nekuvaropafadza ndokuti, "Regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musavarambidze, nokuti umambo hwekudenga ndehwe vakadai."
Mother and father places the dead in our arms today. We by faith bind the dead, place it into your arms by faith.
Amai nababa vamuisa mumaoko edu nhasi, isu nekutenda, tinokwira manera yekumusoro tomuisa mumaoko enyu nekutenda.
Bless her life. Give her a long life, Lord. May she be a child of God. May she serve you in all of her life. Every fiber of her being be a servant of Christ. Grant it, Lord.
Ropafadzai upenyu hwake. Mupei upenyu hwakareba, Ishe. Ngave mwana waMwari. Ngakushumire imi neupenyu hwake wose. Singa yose yemutumbi wake, ave muranda wa Kristu. Zviitei Baba.
Bless your father and mother, their Lord's brothers and sisters. May they raise up all of them as a glorious family in the service of God.
Ropafadzai baba namai vake, hanzvadzi dzake duku nevakoma vake, ngavakure zvakare, uye ive mhuri yakabwinyiswa mushumiro yaMwari.
Father, we give little Marilyn Madden to you in the name of Jesus Christ for our life's service. Bless her and her father and her mother and her loved ones, and may they live long, happy lives in your service. In Jesus' name, amen.
Baba, tinopa Marilyn Madge muduku kwamuri, muzita ra Jesu Kristo, kuupenyu wekushumira. Muropafadzei na baba vake na mai vake, nevadikanwi vake, uye dai vakararama upenyu hurefu, we mufaro, mushumiro yenyu, muzita ra Jesu. Amen.
Thank you, Teddy boy.
Mwari vakoropafadzei, hama Striga. Mwari vakoropafadzei. Maropafadzo pamudzimai mudiki yakanaka. Ndinokutenda iwe mukoma na Teddy.
I love little children, don't you?
Ndino dava na vaduku. Hamudaro here?
Amen. How many ever did you hear the vision the Lord gave me? Let's see your hands up and never. Brother Everett, you got your little book there. Perhaps maybe you just read it for them right here just for the next moment or two. I believe it. Right here, if you will.
Vangani vasati vambonzwa chiratidzo chandakapiwa naShe. Ngationei maoko enyu mudenga. Vasati zvachose. Hama Neville. Muneka buku kenyu kadiki ipapo, zvichida munogona kuvaverengera pano chaipo kwenguva inotevera kana mbiri. Ndino zvitenda ipo pano chaipo kana muchikwanisa.
The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow.
Mamwe mangwanani ndakanga ndakarara pamubhedha wangu. Ndakanga ndichangomuka kubva kuhope. Zvino ndakaisa maoko angu kuseri kwemusoro wangu, uye ndokuzorora nemusoro wangu uri papiro.
Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life.
Zvino ndakatanga kufunga kuti zvichazova zvakadii kune rimwe divi. Zvino ndakacherechedza kuti ndakanga ndatorarama chikamu chinopfuura chepakati cheupenyu hwangu kana ndanga ndiri ndazorarama kusvika ndakura sevanhu vangu, uye ndaida kuitira Ishe zvakawanda ndisati ndasiya upenyu huno.
I heard a voice saying, "You are just starting. Press the battle. Keep pressing."
Ndakanzwa inzwi richiti, "Uchangotanga, ingoramba uchishingaira muhondo. Ingoramba uchishingaira."
As I lay these pondering, they lay pondering these words, I thought that I just imagined that I heard a voice. Again the voice said, "Press the battle, keep going, keep going."
Pandainge ndakarara ipapo ndichifungisisa mashoko acho, ndakafunga kuti ndaingoita zvekufungidzira kuti ini ndanzwa inzwi. Zvakare inzwi rakati, ingoramba uchishingaira muhondo. Ramba uchienda. Ramba uchienda.
Still unbelieving, I thought that possibly I had spoken the words myself. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened.
Ndichiri kusangotenda, ndakafunga kuti kuda ndini ndataura mashoko acho pachangu. Zvino ndakaisa miromo yangu pakati pemazino angu, uye ndokuisa ruoko rwangu pamuromo wangu, ndokuteerera.
The voice spoke again, just keep pressing. If you only knew what is at the end of the road. I seemed to hear the music and words of an old familiar song. I am homesick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those arbor bells chime. It would brighten my path and banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time.
Inzwi rakataura zvakare, ingoramba uchishingaira, kana ukangoziva chete zviri kumagumo kwenzira. Ndakaita sendinonzwa mumanzi uye nemashoko erwiyo rwakare runozivikanwa. Ndasuwa kumusha uye naneta uye ndoda kuona Jesu. Ndoda kunzwa mabhero aya epachiteshi chezvikepe achirira. Zvinoisa chiedza mugwara rangu uye zvinodzinga kutya kwose. Ishe, itai kuti nditarire seri kwechidzitiro chenguva.
Then the voice asked, would you like to see just beyond the curtain? I answered, it would help me so much.
Zvino inzwi rakabvunza, ungada here kungoona seri kwechidzitiro? Ndakapindura, zvingandibatsira zvakanyanya.
What happened I cannot say, whether I was in the body or whether it was a translation I do not know. But it was unlike any vision I have ever had.
Zvakaitika handikwanise kutaura kuti ndakanga ndiri mumutumbi kana kunze kana kuti kwaiva kushandurwa handizivi asi zvakanga zvakasiyana nezviratidzo zvandakambova nazvo.
I could see the place to which I was taken and I could see myself lying back there upon my bed. I said, this is a strange thing.
Ndaikwanisa kuona nzvimbo yandakatorwa kuenda kwairi, uye ndaikwanisa kuzviona pachangu ndakarara. Kumashure uko pamubhedha wangu, ndakati, ichi chinhu chinoshamisa.
There were great numbers of people and they came running to me crying, oh our precious brother.
Kwaive nemhomho huru yevanhu, uye vakauya vachimhanya kuzondikwazisa vachidanidzira. Oh, hama yedu yakakosha.
First came young women apparently in their early 20s, and as they would embrace me, they said, our precious brother, young men in the brilliance of young manhood with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embrace me saying, our precious brother.
Kwakatanga kuuya madzimai echidiki, pakuonekwa, vaita sekunge vari kumakore achangodarika makumi maviri. Zvino pavaindimbundira, vaiti hama yedu yakakosha. Varume vechidiki, vari mukubwinya kweujaya, vaine maziso aivaima senyeredzi pausiku hunerima. Vaine mazino akachena semaparera, vakandimbundira vachiti hama yedu yakakosha.
Then I noticed that I too had become young again. I looked at myself there and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said, I don't understand this. As I began to try to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. No one seemed to get tired.
Zvino ndakacherechedza kuti neniwo zvakare, ndakanga ndava mudiki zvakare. Ndakazvitarisa ipapo. Zvino ndokutendeuka ndokutarira shure kumutumbi wangu wakare wakarara pamubhedha nemaoko angu ari seri kwemusoro wangu. Ndakati, izvi handizvinzwisise. Pandakatanga kuda kuedza kunzwisisa nzvimbo yandaive ndiri, ndakatanga kucherechedza kuti kwaive kusina zuro kana mangwana ikoko. Hapana aitaridzika kuneta.
As a multitude of the most beautiful young women I have ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior.
Apo boka guru remadzimai echidiki akanakisa, andati ndamboona, vaindimbundira, ndakaona kuti kwaive nerudo rukuru, rwakandikurira, uye pasina kukwezwa kwepanyama semaitiro evanhu.
I noticed these young women all wore their hair down to their waistline, and their skirts went down to their feet.
Ndakacherechedza kuti madzimai echidiki ose aya vaiva nebvudzi ravo rakasvika muchiuno chavo, uye marokwe avo aidzika zasi kusvika kutsoka dzavo.
After this, Hope, my first wife, hugged me and said, "My precious brother." Then another young woman hugged me, and Hope turned and hugged the young woman.
Mushure mezvizvi, Hope, mudzimai wangu wekutanga, akandimbundira akati, "Hama yangu yakakosha." Zvino mumwe mudzimai akandimbundira, uye Hope ndokutendeuka ndokumbundira mudzimai wechidiki uyu.
I said, "I don't understand this. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed."
Ndakati, izvi handizvinzwisise. Ichi chimwe chinhu chakasiyana zvachose kubva kurudo rwedu rwevanhu. Handichadi kudzokera kumutumbi wakare uyo uri pamubhedha.
Then a voice spoke to me, "This is what you preach that the Holy Ghost is. This is perfect love. Nothing can enter here without it."
Zvino inzwi rakataura kwandiri, "Izvi ndizvo zvawakaparidza kuti mweya mutsvene chii? Urwu rudo rwakakwana. Hapana chinogona kupinda kuno chisina irworwo."
Next I was taken up and seated on a high place. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth.
Tevere, ndakazotorwa ndikagariswa panzvimbo yakakwirira. Kose ndaiva ndakatenderedzwa neboka guru revarume nemadzimai vari mukubwinya kwehudiki.
They were crying with joy, "Oh, our precious brother, we are so happy to see you here." I thought, "I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed."
Vaidanidzira nemufaro, "Oh, hama yedu yakakosha, tiri kufara zvakanyanya kukuona ikuno." Ndakafunga, "Handisi kurota, nokuti ndiri kuona vanhu ava, uye ndinoona mutumbi wangu uvete kumashure uko pamubhedha."
The voice spoke to me, "You know it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people?" I said, "Yes, I remember that in the scriptures, but there are not this many Branhams."
Inzwi rakataura kwandiri, "Unoziva zvakanyorwa mubhaibheri kuti vaprofita vaiunganidzwa nevanhu vavo?" Ndikati, "Hongu, ndinozvirangarira izvozvo mumagwaro. Asi hakuna vekwaBranham vakawanda kudai."
The voice replied, "These are not Branhams. These are your converts, the ones you have led to the Lord. Some of these women you think are so young and beautiful were more than 90 years old when you led them to the Lord. No wonder they are crying out, 'My precious brother.'"
Inzwi rakapindura, "Ava havasi vekwaBranham. Ava vanhu vawakatendeutsa, avo vawakatungamirira kunashe. Vamwe vemadzimai ava vanofunga kuti ndevechidiki uye vakanaka, vaive vadarika makore makumi mapfumbamwe okuberekwa pawakavatungamirira kunashe. Ndicho chikonzero vari kudaidzira, hama yangu yakakosha."
Then the multitude cried together, "If you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here."
Zvino mhomho yakadanidzira pamwe chete, "Dai vanga usina kuenda nevhangeri, tingadai tisiri pano."
I asked, "Oh, where is Jesus? I want to see him." The people replied, "He is just a little higher. Someday he will come to you. You are sent as a leader, and when God comes, he will judge you according to your teaching."
Ndakabvunza, "Oh, Jesu aripi? Ndinoda kumuona." Vanhu vakapindura, "Ari nechepamusoro zvishoma. Rimwe zuva achauya kwauri. Wakatumwa semutungamiri, zvino kana Mwari auya, achakutonga maringe nedzidziso yako."
I asked, "Does Paul and Peter have to stand this judgment also?" The answer was yes.
Ndakabvunza, "Ko Paulo na Petro vachamira here pakutongwa uku zvakare?" Mindiro yaiti, "Hongu."
I said, "I have preached what they preached. I did not divert from it to one side or the other. Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught the baptism in the Holy Spirit? I did too. Whatever they taught, I taught also."
Ndakati, "Ndakaparidza zvavakaparidza. Handina kutsauka kubva kwazviri nenzira ipi zvayo. Pavaka babatiza mzita la Jesu, ndaka darozo kare. Pavaka dzidzisa rubabatizo mumweya mutsvene, ndaka darozo kare. Chipi chavaka dzidzisa, ndaka dzidzisawo zvakare.
We know that, the people cried, and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the words you preached us. Then you will present us to him, and all together we will go back to earth to live forever.
Tinoziziva izozo, vanhu vakadanidzira. Uye tinoziva kuti tichadzokera panyika newe imwe nguva. Jesu achauya, uye agokutonga maringe neshoko rawakaparidza kwatiri. Zvino, iwe uchatiisa kwaari, uye tose pamwe chete, tichaenda panyika kunogara nekusingaperi.
I asked, do I have to go back to earth now? They answered, yes, but keep pressing on.
Ndakabvunza, ndinofanira kudzokera here panyika zvino? Vakapindura, hongu, asi ingoramba uchishingaira.
As I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying, my precious brother.
Pandaka tanga kufamba kubva panzvimbo iyi yakanaka, ine mufaro, sekukwanisa kuona kwaiita maziso angu, vanhu vaiuya nekwandiri, kuti vandimbundire vachidanidzira, hama yangu yakakosha.
Suddenly I was back on the bed again. I said, oh God, help me. Never let me compromise with the word. Let me stay straight on the word. I don't care what anyone else does, Lord. Let me press on to that beautiful, joyful place.
Chiriporipochko ndakanga ndadzoka pambedha zvakare. Ndakati, oh, Mwari, ndibatsirei. Musandirega ndichirerutsa pashoko. Ndiitei kuti ndigare pashoko chaipo. Handina basa kuti ani zvake anoitei. Ishe, regai ndishingairire kuenda kunzvimbo iyoyo yakanaka ine mufaro.
I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death. Only supreme beauty and joy. Hallelujah.
Ndanyatso gutsikana kudarika nguva dzose muupenyu hwangu, kuti zvinotora rudo rwakakwana kuti upinde munzvimbo iyoyo. Kwakanga kusina godo, kusina kuneta, kusina urwere, kusina kukwegura, kusina rufu, kuine bedzi runako nemufaro zvepamusoro chete.
Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy.
Chero chipi chaunoita, isa zvimwe zvose parutivi, kusvikira wawana rudo rwakakwana. Svika pekuti unoda munhu wese, kunyange muvengi wose.
No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter. Get perfect love.
Zvisinei kuti ndege haina kugadzikana, meni iri kupenya, kana pfuti dzemuvengi dziri pauri. Zvinhu izvi hazvina basa, wana rudo rwakakwana.
If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not receive the baptism in the Holy Spirit, receive it now.
Kana usina kuponeswa, gamuchira Jesu Kristu semponesi wako iko zvino. Kana wanga usina kubabatizwa mumvura, babatizwa iko zvino. Kana wanga usina kugamuchira rubabatizo rwemweya mutsvene, rugamuchire iko zvino.
Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah. Glory to God. Amen.
Shingairira kusvika parudo rwakakwana runozokuendesa kunzvimbo iya yakanaka uye yemufaro seri kwechidzitiro chenguva.
That thought maybe some of you would get to read it. And if you haven't got the little book, well, you can have it. Then at the right at the bottom of the page, you made a little insert about the ministry there. No, sir, not. Right at the bottom, if you read that, right at the bottom, a little insert at the bottom.
Ndizvo, ndaifunga kuti kuda vamwe venyu maizonge maverenga. Zvino kana usina kabhuku kadiki, zvino unogona kukawana. Zvino kuzasi kwepeji akagadzira kamupfekedzero kadiki kanotaura pamusoro peshumiro ipapo. Handizivi kana mazvicherechedza, kana kuti kwete. kuzasi chaiko mushure mokunge waverenga izvozvo kuzasi chaiko kamupfekedzero kaduku kuzasi.
Now that goes printed in every language under the heavens, you see, to be read around the world.
Zvinoenda kuda mumutauro wose uri pasi pamatenga munoona kuverengwa pasi rose.
Now what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick? It's because of this that we might know that our efforts are not in vain. See?
Zvino chi zvakanaka unoti sei muchitaura izvozvo hama Branham musati manamatira vanorwara? Chikonzero ndeichi, kuti tizive kuti kushingaira kwedu hakusi pasina. Maona?
We must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel, love is the one takes us in. Pardon me.
Tinofanira kusvika kuna Mwari nenzira iyoyo yerudo nekutenda. Kutenda kunotiisa mugwara, rudo ndirwo runotipinza mukati. Ndiregereiwo.
Now, do you think that God would, your faith gets to the spot now, do you think that, what would you think now if all of the efforts that this tabernacle and these groups of people here has put forth for the kingdom of God? There's many here that's lounged their children for the kingdom of God.
Zino mungafunga here kuti Mwari anga, zino ngati, zino kutenda kwako, kuno shika panzimbo zino, unofunga here kuti, chii chawaizofunga zino, kana kushingaira kwese uko, tabernakeri ino, uye nemapoka evanhu aya pano, zvavakaisa kuitira umambo waMwari. Pane vazhinji pano vakashayisa vana vavo nokuda kweumambo waMwari.
There's many here that's gone without clothes for the kingdom of God.
Pane vazhinji pano vagara vasina nhumbi nokuda kweumambo waMwari.
There's many who's rolled through storms and walked with no shoes on their feet to get to the tabernacle here. It's right for the kingdom of God.
Pane vazhinji vakatyaira vachipfuura nemumadutu uye vakafamba vasina shangu mutsoka dzavo kuti vasvike patabernacle pano. Ndizvozvo kuitira umambo waMwari.
Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful till it's sublime, and then just tear it up? There'd be something wrong with the artist.
Ungafungidzira here mupendi achipenda mufananidzo mukuru wakanaka kusvikira wanakisisa uye obva azongoubvarura panenge paine chakatsveyama nemupendi wacho?
Could you imagine a composer write a song until it's sublime, and then his music up? There'd be something wrong with the composer. See?
Ungafungidzira here nyanduri onyora rwiyo kusvikira rwanakisa zvino obva abvarura mumhanzi wake panenge pane chakatsveyama nanyanduri wacho? Maona?
There's nothing wrong with God. God don't make a thing like this just to tear it up and throw it away. It's for his kingdom. It's for his glory.
Hapana chakatsveyama naMwari. Mwari havagadzire chinhu sezvizvi kuti vangochibvarura uye vochirasa. Ndechekuitira umambo hwavo, ndechekuitira kubwinya kwavo.
Each one of us play a part in this picture and in this song. We're parts of the kingdom of God, and that is that we can play our parts as long as we realize where we are positionally belong in this place, and then stay right there in that place.
Mumwe nemumwe wedu ane chikamu chaanoita mumufananidzo uyu nemurwiyo urwu. Tiri zvikamu zveumambo hwaMwari. Zvino ndiko kuti tinogona kuita zvikamu zvedu chero bedzi tikangocherechedza panzvimbo patiri kuti ndepapi. Ndiri wenzvimbo iyoyi, zvadaro wobva wagara panzvimbo ipapo.
And one place we know is in love, because that's what makes up the picture.
Amen.
Pane imwe nzvimbo tinoziva iri murudo, nokuti ndizvo zvinogadzira mufananidzo.
Now it's hard when you see these visions like this and things to understand what's on the other side. I wish I know.
Zvino zvakaoma kana uchiona zviratidzo izvi sezvizvi nezvinhu kunzwisisa zviri kune rimwe divi. Ndinoshuva dai ndaiziva.
The man did this little insert down there to say that prophets of old, how they saw these visions and so forth, and how that today, beyond even what we can't understand it, but the Lord has let us press into that and to see what that is.
Murume akapfekedzera izvi zasi apo kutaura kuti vaprofita vakare kuti vaiona sei zviratidzo izvi uye nezvakadaro uye kuti nasi kupfuurira kana hatikwanisi kuzinzwisisa asi Ishe vakatitendera kuti tizvimanikidzire mazviri uye nekuona kuti izvozvo chii.
Now friends, I wasn't asleep and I just between you and I and this church here, I wasn't in a vision. I know what a vision is.
Zvino shamwari ndakanga ndisina kuvata uye ini zvingori pakati penyu neni uye nekereke iyi pano ndakanga ndisiri muchiratidzo. Ndinoziva kuti chiratidzo chii.
Some year, just last week, some as many as 30 times a night it would happen. You can imagine the weight that's on you. It makes you nervous, of course.
Zvimwe pano sondo richangopfuura zvimwe zvanga zvakawanda zvingapetwa makumi matatu usiku humwe zvaiitika. Unogona kufungidzira mutoro uri pauri. Zvinoita kuti usagadzikane zviro kwazvo.
What if you went to a meeting like that and just the responsibility if the meeting went right or not was on you? Just the responsibility.
Ko toti wakaenda kumusangano wakadaro uye mutoro chete wekuti musangano wazofamba here zvakanaka kana kwete wanga uri pauri. Mutoro chete.
You got to answer each ministry, each question, each everything. The meeting goes right or not, it lays this responsibility on you. Alone, look what that would do to you.
Unofanira kupindura mushumiri wese, mubvunzo woga woga, chimwe chose, musangano wafamba zvakanaka here kana kwete. Zvinongoisa mutoro wacho pauri woga, tarirai kuti izvozvo zvinoita sei kwauri.
There's some of my associates. Just simply selling books and so forth, gets nervous, they'd have to go home. See, lay down. Wouldn't come to church that night. Oh, it's just terrible.
Zvino, pane vamwe vabatsiri vangu. Vachingotengesa mabhuku nezvakadaro vanohuta-huta kwazvo votozoenda kumba munoona vorara havauyi kuchechi usiku ihwohwo zvangu ini zvakangoshata.
Like my daughter-in-law, a lovely little Christian girl, Lois, just been going in the meetings just sort of for 8 weeks or 7 weeks constantly like that, just had to lay in bed for a day or two. Even no responsibility.
Semuroora wangu musikana muKristu mudiki akanaka Lois nekungoenda mumusangano kungo kwemavhiki masere kana mavhiki manomwe zvichienderera saizvozvo anotozorara pamubhedha kwezuva rimwe kana maviri munoona asina mutoro maona.
Billy just to give out a few prayer cards and just tore to pieces. But see, the whole weight lays upon me. I have to depend on you to pray for me.
Amen.
Billy kungopa makadhi ekunamatirwa mashoma zvino anenge atoparara asi munoona mutoro wese unenge uri pandiri ndinofanira kuvimba nemi kuti mundinamatire maona.
Besides that, they claim that at 20 minutes of preaching under inspiration is compared with 8 hours of hard work to your body.
Kunze kwaizvozvo vanotaura kuti maminetsi makumi maviri ekuparidza uri pasi pekufemerwa anoenzaniswa nemaawa masere basa rakaoma kumutumbi wako.
I'd preach them 2 to 3 hours a night, sometimes 3 times a day.
Ndinoparidza kubva pamaawa maviri kana matatu pausiku wega wega, dzimwe nguva katatu pazuva. Maona.
And then what about one vision? One vision made our Lord Jesus get weak. That's right, the Bible said, woman touched his garment, made him get weak.
Ko zvino kuzoti chiratidzo chimwe chete. Chiratidzo chimwe chete chakaita kuti Ishe wedu Jesu vapere simba. Ndizvozvo chaizvo. Bhaibheri rakati mudzimai akabata hanzu yake zvikamuita kuti apere simba.
Well, if one vision make him weak, him the Son of God, what about me, a sinner saved by grace? What would do 30 of them in one night?
Zvakanaka. Kana chiratidzo chimwe chete chichimuita kuti apere simba, iye mwanakomana waMwari, ko kuzoti inini mutadzi akaponeswa nenyasha. Ko makumi matatu azvo angadiko musiku umwe chete.
See, if we just stop and think it's beyond any human, a human body can't stand that. I'd be in an insane institution somewhere, butting my head against the walls. See, it's such a weakness that you can't, it's an inward weakness, see, that just kills you out.
Maona, zvaka, kana tikambomira tikafunga, zvinopfuurira chero munhu upi yake, mutumbi wemunhu hauzvikwanisi izvozvo. Ndingadai ndiri kunochengetwa mapenzi kune imwe nzvimbo ndichirovera musoro wangu kumadziro maona kupera simba chaiko kwekuti haukwanise kurukutika kwemukati munoona kunobva kwatongokuuraya.
Now, but what would you press then? I might say this, I see Brother and Sister Cox there, Rodney and his wife, and Sister from back in there, new converts.
Zvino, asi chii chaunozo shingairira zvino? Ndinogona kutaura izvi. Ndinoona hama nehanzvadzi Cox apo, Rodney nemudzimai wake, uye hanzvadzi kubva kumashure uko, vatendi vatsva.
There is a land just out there somewhere that if you ever can just think in your mind and get a view of it, it's the most glorious thing. It's worth every effort that we put forth.
Kune nyika kunze uko. Kune imwe nzvimbo kwekuti kana ukangofunga mundangariro dzako, zvino woiona zvairi. Chinhu chakanyanyisa kunaka. Yakakodzera kushingaira kwose kwatinoita. Maona?
Now, for praise of the sick, I might say this. What if a little baby before it's born? Let's take that.
Zvino, ndisati ndanamatira vanorwara. Ndingataura izvi. Ko, kana mwana mudiki, asati aberekwa. Ngatitore izvozvo.
A little baby that's lived in the womb of the mother for these 9 months, and that little baby could think. They would say, you know what? They tell me I'm fixing to be born. Well, what'll I do out there? I don't know nothing but this place that I live here. I derive my strength from inside.
Mwana mudiki, ararama mumimba ya amai kwemwedzi mipfumbamwe iyi. Zvino mwana mudiki uyu, achikwanisa kufunga. Aibva ati, munoziva chii? Vari kunditaurira kuti ndave kuda kubarwa. Saka, chii chandichaita kunze ikoko? Hapana chandinoziva kunze kwenzvimbo ino yandinogara kuno. Ndinowana simba rangu kubva mukati. Zvino,
how will I make a living out there? They tell me there's a sun that shines. They tell me that the people there walk around. And I don't know nothing. Just this place here, this is all I know. Right here in the womb of my mother.
Ndicharama sei kunze uko. Vanonditaurira kuti kune zuva rinopenya. Vanonditaurira kuti vanhu vari ikoko vanofamba famba. Zvino hapana chandinoziva kunze kwenzvimbo ino iri kuno. Ndizvo chete zvandinoziva. Muno mumimba yamai vangu.
Here's where I was brought in. Here's all I know is right in this room. And they tell me that it's just room times room.
Muno ndimo mandakakurira. Zose zvandinoziva zviri muno. Zviri muno chaimo mumimba iyi. Zvino vanonditaurira kuti kune nzvimbo yakakura kwazvo.
Well, that little baby be scared to death to be born. Is that right?
Zvakanaka. Kamwana kaduku aka kanotya kunge kachafa kuti aberekwe. Ndizvo here?
He would be scared to death because it's coming into a place it knows nothing about, which is supreme. Millions of times supreme to where it's been living. It would know what it's all about. They say, what am I going to do? It'd be scared to death to be born.
Kaizotya kunge kachafa, nokuti kari kuuya munzvimbo yakasingazivi pamusoro payo, iri yepamusoro-soro, yepamusoro zvakapetswa kamirioni kune kwakaigara. Hakakwanisi kuziva kuti zvose zvakamira sei, kanogona kuti seiko, ndichazoita sei, kanotya kunge kachafa kuti kaberekwe.
But we who live out here, well, we as was back there one time, we would by no means go back there. We wouldn't go back in the mother womb again. See? No, we wouldn't want to do that.
Asi isu tinogara kunze kuno, zvakanaka. Isu takambenge tiri ikoko pane imwe nguva. Hakuna nzira yekuti tidzokere ikoko. Hatingambodi kudzokera mudumbu raamai zvakare. Maona? Kwete, hatingari kuita izvozvo.
And that's just the way it is when we are dying, friend. Oh, God. See? You're being born into a place. You've never been there. You can't understand it. How great it is.
Uye ndizvo zvazvingori kana tava kufa shamwari. Oh, Mwari. Maona? Uri kuberekwa mune imwe nzvimbo. Hauna kumbobvira wasvika ikoko. Haukwanise kuinzwisisa kuti yakakura sei.
Now, how's it going to be out there? And the only thing that makes me realize, or you realize, is that little touch of life, like the spirit come into the baby in its mother's womb.
Kuti zvichazenge zvakadii kunze ikoko. Ini, uye chinhu chete chinoita kuti ndicherechedze, kana kuti ucherechedze, ndekaya kakubata kadiki keupenyu, semweya unouya mumwana, ari mumimba yamai vake.
See, it's the only way that we can understand what is that great land out yonder.
Amen.
When there's no sickness, no sorrow, no death, no old age, no nothing. Oh, my.
Maona, ndiyo nzira chete inoita kuti tinzwisise kuti inyika huru yakadini iri kunze uko. uko kusina urwere, kusina kusua, kusina rufu, kusina kukwegura, kusina chinu. Oh, ini zangu.
Well, when you once get over there, you never want to come back to a place like this, no more than a baby want to go back to its mother's womb. See? It's so much greater on the other side. See? Out there.
Anditi kana wango shika ikoko, hauzodi kudzoka kunzimba ya kaita seino. Zimwe chetezo semwana hazodi kudzokera mumimba ya mai vake. Maona, kwaka nyanya kukura kunerimwe divi. Munoona, kunze ikoko.
We can't understand it, certainly not. We can't, well, how that little baby is beyond any thinking, so are we beyond any understanding of what that would be out there, see? Because we're in the womb of the earth. Ready to be born sometime into a new kingdom.
Amen.
Into a new world.
Atikwanise kuinzwisisa. Kwete zviro kwazvo. Atikwanise. Handiti zvokuti kamwana kadiki akakwanise kana kufunga. Kana nesuo. Atikwanise kunzwisisa kuti zvichazovei kunze ikoko. Munoona. Nokuti tiri mumimba yenyika. Tagadzirira kuberekwa pane imwe nguva. Kupinda muumambo hutsva. Munyika itsva.
That's the way and I feel about those visions and things like that. Or that. Whatever happened to me that day when I crossed over just on the outside and seen what that was and then come back into here.
Uye ndiyo nzire andinonzwa pamusoro pezviratidzo izvo. Nezvinhu zvakadaro kana kuti chero izvo zvakaitika kwandiri zuva riya randakayambukira mhiri. Uko kunze nekuona kuti yaive chii zvino nekuzodzoka iko kuno.
Could you imagine being a baby and had a knowledge what how glorious this was to walk around and see the trees the blooming, the birds the singing, and sunshine, and a life like this, and then had to be confined into a womb? Why, you wouldn't want to go back at all.
Ungazifungidzira uri mwana mucheche. Uye, uneru, ruzivo rokuti kwakanaka sei, kufamba-famba, uchiona miti, ichidombera, shiri dzichimba, zuva richipenya, neupenyu hwakadai, ipapo zvino zofanira kungogara mumimba. Handiti hauzombodi kudzokera zvachose.
Well then, we our thinking would be numb up the side of trying to think of what that is over there when the scripture says, I have not seen, ears not heard, or either has ever entered into the heart of man.
Amen.
What God has for them, the story that love him. See?
Zvakanaka, zvino isu kufunga kwedu kunenge kwabatwa nechiveve. Kwakasunama, kana kuedza kufunga kuti chimbori chii chiriko ikoko. Apo gwaro rinoti, ziso harisati ramboona. Nzeve haisati yakambonzwa kana kumbopinda mumoyo wevanhu izvo Mwari zvavanazvo zvavo zvavakavachengetera avo vanomuda. Munoona?
So we know that it's glorious on the other side. Someday death, what we call death, will give us a new birth.
Amen.
And we'll come into the other world on the other side.
Saka tinoziva kuti kwakanakisa kune rimwe divi. Rimwe zuva rufu rwatinodaidza kuti rufu ruchatipa kuberekwa kutsva. Zvino tichazouya mune imwe nyika kune rimwe divi.
Hallelujah.
Brother George, you won't be old and crippled around over there. And Brother Sister Spencer and some like some of us is older and so forth. It will be young there forever.
Hama George, munenge musina kuchembera kana kuremara ikoko. Zvino hama nehanzvadzi Spencer uye nevamwe vakaita sesu takura nezvakadaro. Tinenge tava vadiki ikoko nokusingaperi.
This robe of flesh I'll drop and rise.
Amen.
And seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell.
Amen.
Ichi chachembera, hanzu iye nyama, ndichaidonedza ndosimuka. Uye ndotora mubairo wekusingaperi. Uye ndodanidzira, ndichidarika nemumhepo. Tonana, tonana, nguva inotapira yekunamata.
No more this enter into that young, joyful age to be there, not for just a year or 50 years or a million years, but we've been there 100 billion years. We won't even be started at all. That's it.
Zose zvapera zvino, hapasisina usiku hurefu hwekunamata, hapasisina, unobva wangopinda muzera riya rechidiki remufaro kuva ikoko, kwete kwegore chete, kana makore makumi mashanu, kana milioni ya makore, asi tikatenge tiri ikoko zana rema bilioni ya makore, tinenge tisati tambotanga zvachose, ndizvozvo.
So why shouldn't we be happy this morning? Why shouldn't we rejoice? Why shouldn't we take advantage of every great thing God has given us?
Kosei tisingafaniri kufara mangwanani ano, sei tisiri kupembera, sei tisiri kutora mukana wezvinhu zvose zvikuru Mwari zvaakatipa.
Your divine healing, why did Jesus stripe? To tear the picture up and say there's no such a thing to it? He striped his body down there and ribs showed through that by his stripes we were healed.
Kupodza kwaMwari kuri pano, sei Jesu akaiswa mavanga, kubvarura mufananidzo, oti hakuna chinhu chakadaro kwazviri. Akaisa mavanga pamutumbi wake zasi uko, mbabvu dzikaoneka nekunze, naizvozvo nemavanga ake takapodzwa. Ngatiregei kubvarura mufananidzo mangwanani ano, ngati utambirei ugamuchirei.
A brother and every one of you now is going to be prayed for. If you just stand around the altar while the message went forth a few moments ago through interpretation in tongues, that we'd lay hands on the sick and see the mighty works of God.
Iko zvino, hama, zvino mumwe nemumwe wenyu, zvino ari kuzona matirwa. Kana mukangomira makatenderedza aritari, shoko paranga richibuda, richienda nguva shoma yapfuura, kubudikidza nekududzira nendimi, kuti tiise maoko pamusoro pavanorwara, uye tigoona mabasa makuru aMwari.
Our brother, you don't have to stand up, brother, that laying on a cot. We'll come to you. But if there's any other sure to be prayed for, like stand around the altar while brother and I pray and lay hands on the stick, you come right on now.
Zvino hama yedu hamusungirwe kusumuka, hama iyo irere panhoo, tichauya kwamuri. Asi kana pane vamwe pano vanoda kunamatirwa, vanoda kumira vakatenderedza aritari, apo hama neni tichinamata nekuisa maoko pane vanorwara, imi uyai iko zvino.
And remember, embrace that picture. By stripes we were healed. I don't understand it, Lord. Sure you don't.
Hallelujah.
You're still in the womb of the earth yet.
Zvino rangarirai, gamuchirai mufananidzo uyu, nemavanga ake takapodzwa. Handizvinzwisise ishe, chokwadi haunzwisise, uchiri mumimba yenyika zvino.
But he made those preparations and he wouldn't take... Why was he striped? Just to tear the picture up or tear the song up and throw it away?
Awesome.
Asi akaita gadziriro idzodzo. Zvino haana kutora, sei iye akaiswa mavanga. Kuti azongobvarura mufananidzo, kana kubvarura nziyo, oikandira kure, kwete changamire.
He was striped, wounded, and bled that we might be healed. And by that, his stripes, we are healed. Every one of us.
Akaiswa mavanga, akakuvadzwa, akajuja ropa. Kuti isu tipodzwe, uye naizvozvo isu mavanga ake takapodzwa. Mumwe nemumwe wedu.
Now, as you're coming gathering around the altar for prayer, now, a lot of this here super-duper American evangelism and talk about you got to do this, do that, there's one thing I want to be honest with you about, my friend. The thing way God heals is on the basis of service to Him.
Amen.
It's on the basis of service to Him.
Zvino pamunenge muchiuya, muchiungana makatenderedza aritari kuitira munamato. Zvino zvizhinji izvi pano zvekuvhangera kwekunanisira kwepamusoro kwemuAmerica nekutaura kuti unofanira kuita izvi nezvozvo. Pane chinhu chimwe chete chandinoda kutendeka pamusoro pacho kwauri shamwari yangu. Chinhu chacho nzira inopodza naMwari iri panheyo yekushumira kwaari. Maona, iri panheyo yekushumira kwaari.
We must accept our healing on the basis of we will serve him after we are healed.
Tinofanira kugamuchira kupodzwa kwedu panheyo yekuti tinozomushumira mushure mekunge tapodzwa.
Now, the Bible said, confess your faults one to another. Pray one for the other, and you might be healed. See?
Zvino, Bhaibheri rakati, reururai mhaka dzenyu mumwe kune mumwe, namatiranai mumwe nemumwe, kuti mugopodzwa, maona.
It's on the basis you'll serve God. Many of you here perhaps are in dying condition. And you must die if something doesn't take place. Then I want you in your heart. Now we might anoint you with oil. We might pray over your pastor and I. Pray a prayer of faith, do everything we can. But it won't do no good until you yourself enter into fellowship with Christ.
Amen.
You got to come to that fellowship that I, Lord.
Zviri panheyo yekuti unozoshumira Mwari. Vazhinji venyu pano zvichida muri muchinano chekufa uye munofanira kufa kana chimwe chinhu chisina kuitika. Zvino ndinoda kuti imi mumoyo menyu zvino tinogona kukuzodza nemafuta tinogona kukunamatira mufundisi neni, tonamata munamato wekutenda, toita zose zvatinokwanisa. Asi hazvina zvazvinobatsira kusvikira iwe pachako wapinda mukuyanana naKristu. Maona, unofanira kuuya mukuyanana uku kuti ini Ishe.
I see a young lady walking up there just now. She come here not long ago to the house with something like a tumor, Hodge's disease, and she's a Methodist by faith. I believe that's right, it's a sister. And she had a big lump in the side, and now there she stands healed.
Ndinoona mumu mudzimai wechidiki achifamba apo. Iko zvino, akauya pano nguva shoma yapfuura kumba aine chimwe chinhu chakaita sebundu kana chirwere cheHodgkins. Uye muMethodist pakutenda, ndinotenda kuti ndizvozvo, handizvo here hanzvadzi? Zvino aive nebundu hombe parutivi, zvino heunoi amira apo akapodzwa.
I see Sister Weaver standing here is one of as bad a cancer cases that I've ever seen in all my life. The first thing I asked her, would she be baptized in the name of Jesus Christ and confess her sins?
Ndinoona hanzvadzi Weaver vamire pano, vanga vari mumwe ane chinhano chekenza chakaipisisa chandati ndamboona muupenyu hwangu hwese. Chinhu chekutanga chandakavabvunza, vangada here kubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Uye voreurura zvivi zvavo.
When I took her in this water here, I had to hold her. She's so thin. Her arms, just little bitty things. And she was baptized in the name of Jesus Christ, and that's at least been 10 years ago, hasn't it, sister? 16 years ago.
Amen.
Zvino pandakavaisa mumvura pano, ndakatoita vekutobata, vakanga vakaonda chaizvo, maoko avo tungori tunhuwo tudiki. Zvino vakabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Anodarika makore gumi apfuura, handizvo here hanzvadzi? Makore gumi nematanhatu apfuura.
16 years of spare life because she was willing to come in obedience.
Makore gumi nematanhatu eupenyu hwakatendedzwa, nokuti vakabvuma kuuya mukuteerera.
One of the very best of doctors around here, well, her own doctor told me, when I told him, said, she's healed. He said, oh, she'll die with cancer in a few weeks. Don't worry about that. She'll be gone. Another few weeks, she'll be gone.
Apo vana chiremba vakanakisa munharaunda ino. Zviro kwazo, chiremba wavo chaiye akandiudza. Apo pandakamuudza, ndakamuudza ndakati, vapodzwa. Akati, oh, vachafa nekenza mumavhiki mashoma. Musanetseka naizvozvo. Vachange vaenda. Mamwe mavhiki mashoma, vachange vaenda.
And it already just gave her about a day to live. And here she is today after 16 years standing at the altar.
Amen.
What more could I say over and over and over and over?
Uye iye anga atovapa kare ringaita zuva rimwe rokurarama. Zvino hevanoi vari pano nhasi, mushure memakore gumi nematanhatu vakamira paaritari. Chii chimwezve chandingataure ndichidzokorodza uye nokudzokorodza.
Now, God just doesn't do that for one of his children and doesn't do it for another children. He does it for all of his children. Whosoever will may come. You're invited to him.
Zvino Mwari havangoite izvi kune mumwe wemwana wavo, uye vasingaitire mumwe wevana. Vanozviitira kune vana vavo vose. Ani naani anoda, anogona kuuya. Zvi unokokerwa kwavari.
Now the prayer of faith shall save the sick. The Bible said that.
Zvino munamato wekutenda uchaponesa vanorwara. Bhaibheri rakataura kudaro.
Now if what I want you to do is confess your wrongs to God and say, Lord, heal me. If you have never been converted, give your hearts to Christ.
Zvino kana zvandinoda kuti uite, kureurura zvawakakanganisa kuna Mwari. Zvino woti, Ishe, ndipodzei. Kana musina kubvira makatendeuka, ipai moyo yenyu kuna Kristu.
And if you have never been baptized in water in the name of Jesus Christ, there's a pool ready.
Amen.
Uye kana usina kubvira wakambobhabhatidzwa mumvura muzita raJesu Kristu, pane chidziva pano chakagadzirwa. Maona.
And this little lady across the street here, when that infidel there was converted by, when she's laying this in her home Silvercrest with TB dying,
zvino mudzimai mudiki uyu mhiri kwemugwagwa pano apo asingatendi uya ipapo akatendeutswa nazo paakanga akarara vakamutumira kumba kubva kuSilver Crest aine TB achifa.
And when I went down there and the Lord gave a vision, said she's going to be healed, and he met me there the next morning, Mr. Andrews, and just bawled me out, said, a false hope like that upon that woman.
Zvino pandakadzika zasi ikoko, zvino Ishe vakapa chiratidzo, ndokuti ari kuzopodzwa, zvino akasangana neni ipapo mangwanani akatevera vaAndrews, uye ndokundipopotera, ndokuti tariro yenhema yakadaro pamusoro pemudzimai iyeye.
Mr. Andrews, it is not a false hope. The woman is a Christian, and when she gets able, she's coming to be baptized. And he said, she's dying. Said, how could she be sent home from Silver Crest?
Ndakati, vaAndrews, haisi tariro yenhema. Mudzimai wacho muKristu, uye kana ava kukwanisa, ari kuuya kuzobhabhatidzwa. Zvino iye ndokuti, ari kufa. Ndokuti, ini, angatumirwa sei kumba kubva kuSilver Crest.
I said, sir, you're looking at. You're looking at what the doctor says. I'm looking at what God says.
Amen.
Ndakati changamire, uri kutarisa, uri, zvauri kutarisa, kwa zviri, uri kutarisa kune zvakataurwa naChiremba. Ndakatarisa kune zvakataurwa naMwari. Maona.
That's just the difference what you're looking at. See? You look at what the doctor says, you sure will die. But you've got to look at what God said, whose word you're going to take.
Zvino ndiyo musiyano chete. Zvauri kutarisa kwa zviri, maona. Ukatarisa kune zvakataurwa naChiremba, unofa zviro kwazo. Asi unofanira kutarisa kune zvakataurwa naMwari. Uchatora shoko raani.
What if Abraham would have took the doctor's opinion of him being 100 years old and going to have a baby by his wife 90? What would he done then?
Kodai Abraham akatora pfungwa yaChiremba pamusoro pake. Ane makore zana, zvino ozova nemwana kubudikidza nemudzimai wake ane makore makumi mapfumbamwe. Chii chaizoita zvino?
See why the doctor had said the man's crazy. But God imputed it to him for righteousness because he believed God. See?
Maona, handiti Chiremba aizoti murume wacho anopenga. Asi Mwari akati kwaari kururama, nokuti akatenda Mwari. Maona.
Now you and the woman lived. She neglected being baptized in the name of Jesus Christ because of things she's kind of a Methodist or Presbyterian. She started getting sicker and sicker.
Zvino iwe, zvino mudzimai wacho akararama. Ndokubva aregera kubhabhatidzwa nezita raJesu Kristu, nokuti ndinofunga kuti aiita sokunge muMethodist kana muPresbyterian, akatanga kuwedzera kurwara nekurwara.
And she come and got grace wherever it lived, right? Lives there, and her daughter does. Robe and come here and was baptized in the name of Jesus Christ with a fever, with diseases of lumps broke out all over her shoulders and everything, with a fever 104. And was baptized right here in the name of Jesus Christ.
Zino akauya ndokutora Grace Weber, uyo aigara pa, kana kuti anogara ipapo na zino, mwanasikana wake anogara ipapo. Robe, zino ndokuya pano akabhabhatidzwa muzita raJesu Kristu. Aine fiviri nezvirwere zvemapundu akabuda, ndokupararira nebendekete rose, uye nezvose, achipisa muviri zana nemana. Zino akabhabhatidzwa ipo pano chaipo muzita raJesu Kristu.
And she lives just across the street from her. Maybe sitting here now, look around and see if I can see her a few minutes later. It's obedience, you see.
Zino anogara miri kwemugwagwa kubva pano. Pamwe agere muno zino. Ndambotarisa tarisa kuti ndione kana ndaikwanisa kumuona maminitsi mashoma adarika. Maona. Kuteerera. Munoona.
It's not just going around out different with some of our brothers, just laying hands on this, that, and the other like that, and send some kind of a super duper faith to do it. That's not it. You've got to have genuine, solid Bible,
amen.
Holy Ghost faith.
Hallelujah.
It will not last. It's not lasting.
Hakusi kungoenda uchitenderera. Ndinopesana nedzimwe hama dzedu. Vanongoisa maoko pamusoro peuyu, uyo, uye nemumwe zvakadaro, nekutaura kuti imwe mhando yekutenda kwepamusoro-soro kunozviita. Handizvo. Unofanira kunge uine kutenda kwemweya mutsvene kwechokwadi kwakasimba kwemubhaibheri. Maona. Hakudaro. Hakuzogara. Hazvisi kuzogara.
The reason I can thank the Lord that he has helped me so far. The healings that's taken place has been genuine because they're genuinely built upon thus saith the Lord.
Amen.
Therefore they will stand.
Ndicho chikonzero ndichikwanisa kutenda Ishe kuti vandibatsira kusvika zvino kuku. Kupodzwa kwakaitika kwaive kwechokwadi nekuti kwakavakwa nemazviro kwazvo pane zvanzi naJehovha. Maona, naizvozvo kunomira.
Amen.
Now, Now, as the little Sunday school, I was waiting just a minute talking to you. They got their places positioned so we could get quiet now. We just got a couple minutes. We'll pray there praying.
Zvino apo Sunday school yevechidiki ndanga ndakamirira kweminiti ndichitaura nemi kusvikira vawana nzvimbo dzavo vanyatsogara kuti tigonyarara zvino tingori nemaminitsi akati kuti tichanamata kutanga kunamata.
I want each one of you to confess your wrongs to God and promise God that you'll serve him and do everything that you can, and Pastor and I are going to pray and come lay hands on you, and you're sure to get healed if you believe it.
Zvino ndinoda kuti mumwe nemumwe wenyu areurure zvakaipa zvake kuna Mwari uye wovimbisa Mwari kuti uchamushumira nekuita zvose zvaunokwanisa. Zvino mufudzi neni tichanamata uye touya kuzoisa maoko pauri uye une chokwadi chekuzopodzwa kana uchizvitenda.
How could those people on crutches and deaf and dumb and blind last Sunday afternoon just walk up to the platform and throw away their crutches? Oh. Walk up to the platform, eyes come open.
Glory.
Like that. Hundreds times hundreds of them. Well, I was so weak, almost had to be packed from the place of standing and passing by. See?
Ko zvaizogoneka sei nevanhu vaya vaive nemadondoro, nematsi, nezvimumumu nemapofu. Svondo yapfuura masikati. Ndokungofamba vachiuya kuplatform ndokukandira kwakadaro madondoro avo. Vofamba vachiuya kuplatform maziso ozaruka munoziva saizvozvo. Aiva mazana akapetwa mazana avo kusvikira ndakanyatsorukutika vakapotsa vanditakura kubva panzvimbo pacho. Ndakangomira ivo vachipfuura nepo. Maona?
A line that would reach from here to Jeffersonville High School almost. Lined up. Come through the line and I don't know if there's one of them past you but what was healed. Because they come upon basis of real genuine Christian faith and believing. It has to happen.
Mutsara waigona kusvika kuJeffersonville High School uchibva pano potse. Vakaita mutsara vachiuya nemumutsara uye handizivi kana pane mumwe wavo akapfuura nepo asi kuti vakapodzwa. Maona? Nekuti vakauya panheyo yekutenda kwechokwadi kwemazviro kwazvo kwechiKristu pamwe nekutenda. Ivo zvinofanira kuitika.
Now your heads, everyone, help me pray for them.
Zvino, kotamisai misoro yenyu munhu wose, ndibatsirei kuvanamatira.
Lord Jesus, we bring to you this morning this audience standing here waiting of sick, afflicted, tormented children.
Hallelujah.
They are beyond any hope, many of them, Lord, of the doctor's cure, especially this man laying here on this cot. It's either your grace or he comes out of the world in a few days. And no doubt there may be some standing along the altar here with heart attacks waiting him and diseases and afflictions that would tear him apart.
Ishe Jesu, tinounza kwamuri mangwanani ano ungano imire pano, yakamirira yevana varwere vanoshushikana, vanotambudzwa. Havachina kana tariro vazhinji vavo, Ishe, yekupodzwa navana chiremba, kunyanya murume uyu arere pano panhovo iyi. Zvichareva nyasha dzenyu kana kuti anobuda munyika ino mumazuva mashoma. Zvino pasina kupokana, pangadai pane vakamira paaritari pano, vakamirirwa nekumira kushanda kwemoyo, nezvirwere nekutambudzwa kunovasakadza.
There's only one thing, Father, that can say that. Let's go beyond the five senses here of this body, for the doctors have tried faithfully, no doubt, to save their life. Diseases, cancer, TB, heart trouble.
Pane chinhu chimwe chete baba, chinokwanisa kuvaponesa, ndiko kuenda seri kwepfungwa shanu, pano dzemutumbi uno, apo vana chiremba vakaedza, vakatendeka, pasina kupokana, kuponesa upenyu hwavo. Zvirwere, kenza, TB, dambudziko remoyo.
And with all the patching and tubes and materials and germ-fighting medicine, the enemy crowds right on in to take their lives.
Zvino nekugadziridza kose, nemachubhu, nezvinoshandiswa, nemishonga inorwisa utachiona. Muvengi anomanikidzira mukati kunotora upenyu hwavo.
And I've expressed, Lord, I believe your opinion to them. Now, I've heard the man speak in tongues this morning and gave that interpretation. What would happen today? Some of them is going to receive it, Lord, surely.
Hallelujah.
That's right. I believe it.
Zvino ndataridza ishe ndinotenda pfungwa yenyu kwavari. Zvino ndanzwa murume achitaura nendimi mangwanani ano uye ndokupa dudziro iya zvaizoitika nhasi. Vamwe vavo vachazozvigamuchira ishe chokwadi ndizvozvo chaizvo. Ndinozvitenda.
Now it is written in the Bible that David, the little shepherd boy, was watching his father's sheep out behind the desert.
Uye zvino sekunyorwa kwazvakaitwa mubhaibheri kuti Dhavhidhi mukomana mudiki mufudzi aitarira makwai ababa vake kunze seri kwegwenga.
And one day a lion came in and got one of his father's lambs and run off with it. And that little shepherd boy with faith, what did he have to come against this lion? Not a modern rifle or gun, but he had a little slingshot. And he went after that lion. He killed that lion and brought that sheep back.
Zvino rimwe zuva, shumba yakauya ndokutora rimwe ramakwai ababa vake. Ndokubva yatiza naro. Zvino mukomana mufudzi mudiki uyu nekutenda. Chii chaaive nacho kuti auye kurwisa shumba iyi. Kwete pfuti yechimanje manje, hombe kana diki, asi aive nechimvii chidiki. Zvino ndokutevera shumba iyoyo, akauraya shumba iyoyo, uye ndokudzoka negwai iroro.
A bear came in and got one. He went after that bear that could have crushed him to the earth. But he didn't think about the size of the bear or the power of the lion or his swiftness or his inability with the slingshot.
Chitsere chakauya ndokutora rimwe, akatevera chitsere ichi. Chingadai chakamupwanyira pasi. Asi haana kumbofunga pamusoro pekukura kwechitsere, kana simba reshumba, kana kumhanya kwayo, nekukasika, kana kusakwanisa kwake nechimvii.
But when he was standing before Saul, the king, he said, "Thy servant herded his father's sheep, and a lion came in and got one and run out. And I went after him and brought the sheep back."
Asi paakanga akamira pamberi paSauro mambo, akati muranda wenyu, aifudza makwai ababa vake. Zvino shumba yakapinda mukati ikatora rimwe. Zvino ndokutiza. Zvino ndakaitandanisa uye ndokudzoka negwai.
He said, "The same God that delivered me from the hand, the paw of that bear, or the jaws of that lion, can also take this uncircumcised Philistine and hand him into my hands."
Akati Mwari mumwe chete akandidzikinura kubva muruoko kana gumbo rechitsere ichi, kana mazino eshumba iyi, anogona kutora muFiristia uyu, asina kudzingiswa zvino, ogomutambidza muruoko rwangu.
How we know the story goes that he did slew a man that was many, many times bigger than he was in a warrior.
Tinoziva kuti nyaya yacho yakafamba sei, kuti akatouraya, akauraya murume akanga akakura zvikuru kwazvo kudarika kakawanda zvaakanga ari, uye ari murwi.
How it stumped Saul, that great king, great mighty man. How that that little boy could have such faith in a slingshot. No, not in a slingshot, but in God.
Zvakashamisa Sauro, mambo mukuru, uya, murume mukuru ane simba, kuti kakomana kadiki kangava nekutenda kwakadaro muchimvii. Kwete, kwete muchimvii, asi muna Mwari.
Now, Lord, standing around this altar, laying here on this cot, is God's sheep.
Hallelujah.
Little lambs, as it was to him. They have been caught up by a lion called cancer, a bear called TB, other diseases that's caught them and jerked them out and tear them to pieces.
Zvino ishe, vakamira vakatenderedza aritari ino, arere pano panoi, makwai amwari. Makwai ana madiki, tingati kwaari, vakabatwa neshumba inonzi kenza, chitsere chinonzi TB, zvimwe zvirwere zvakavabata, zvakavazunzira kunze, uye zvikavadimura kuita zvidimu.
Lord, I'm coming after them with a little slingshot called prayer of faith. Not very much, but I know what it has done. And I know it's still the same God.
Ishe, ndiri kuzvitevera. Nechimvii chinonzi munamato wekutenda. Hachina zvizhinji pachiri. Asi ndinoziva zvachakamboita. Uye ndinoziva kuti achiri Mwari mumwe chete.
I'm coming after them this morning to bring him back, Lord, the shady green pastures of good health. Down by the still waters of peace. Wait for their frustrations to believe on you.
Ndiri kuvatevera mangwanani ano. Kuvadzosa zvakare Ishe. Kumafuro manyoro ane mimvuri yehutano wakanaka, zasi kumvura dzakadzikama dzerugare, uye kure nekunetseka kwavo kuti vatende kwamuri.
Now I go after them with the armor that you gave to go in. A prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they have did any sin, it shall be forgiven them.
Zvino ndinovatevera nechombo chamakapa chokupinda mukati. Munamato wekutenda uchaponesa vanorwara, uye Mwari achavamutsa. Kana vakaita chero chivi, vachachiregererwa.
Father, we go now to meet the enemy, to meet the lie, and to meet the devil on every form that he's in, called cancer, TB, Hodgson's disease, heart trouble, any other disease.
Zvino baba, tinoenda zvino kunosangana nemuvengi, kunosangana neshumba, kunosangana na diabolos muchimiro chipi chaari, chinonzi kenza, TB, chirwere cheHodgkins, dambudziko remoyo, chero chirwere chipi.
We come defying him and bringing this land back to the house of God again. In the name of Jesus Christ, we go to use this slingshot that you have given us.
Tauya kuzomutsvaga nekudzosa gwayana iri kuimba yaMwari zvakare. Muzita raJesu Kristu, tinoenda kunoshandisa chimvii icho chamakatipa.
Be with us, Father, as we reverently approach thee, in Jesus' name.
Ivai nesu baba, patinosvika kwamuri nekuremekedza zvino. Muzita raJesu.
I want you to keep your heads bowed, and we're coming to anoint with oil and lay hands on the sick, and the prayer of faith shall save the sick. Every Christian in here, put your faith to this prayer.
Ndinoda kuti murambe makakotamisa musoro yenyu, uye tiri kuuya kuzozodza nemafuta nekuisa maoko pane vanorwara, uye munamato wekutenda uchapodza vanorwara. MuKristu wose ari muno, isa kutenda kwako pamutsara wekunamatirwa uyu. Tenda chete. Misoro yedu yakakotamiswa zvino. Tenda chete. Tenda chete. Zvinhu zvinogoneka. Tenda chete. Oh, Ishe, ndinotenda. Oh, Ishe. Ndinotenda. Zvinhu zvose zvinogoneka. Ngatisimudzei maoko edu zvino. Ishe, ndinotenda. Oh, Ishe, ndinotenda. Ishe, ndinotenda. Zvinhu zvose zvinogoneka. Ishe, ndinotenda.
My heavenly Father, those who could get up, raised up their hands that they had accepted it. This brother who was laying on the cot raised up to show that he had accepted his healing.
Baba vedu vekudenga, avo vakwanisa kusimuka vasimudza maoko avo kuti ivo vazvigamuchira. Hama iyi yanga irere panhoo yasimuka kuratidza kuti agamuchira kupodzwa kwake.
We believe, Lord, they're peacefully walking back now to the shady green pastures along the still waters to be well again. Through Jesus' name we give thee thanks for it. Amen.
Tinotenda Ishe, vari kufamba zvine rugare zvino kudzokera kumafuro manyoro ane mumvuri pamvura dzakadzikama kuti vapore zvakare kubudikidza nezita raJesu tinokupai kutenda nokuda kwazvo. Amen. Zvakanaka hama Neville, ndichagara pano uye ndoteerera imi muchiparidza zvino.